pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu pa Facebook page yedu ye VOA Shona chinokokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye nasi tanga tiri kutarisa zvemitambo. Hello, Mighty T.
Hello, Mazi. Hello, Farah. Hello, Mighty T. For the Batista, I'm changing. I
said, I'm going to go to the house. Tanangureo Mighty T, tunaona vazhinji vari kutarisirawo kune mitambo nenyambo dzimwe dzamunounza nemamwe mabasa amuri kuita kuti vambowanikwa vachinyeutsa mamiriro akaita zvinhu munyika. Mune zvirongwa zvipi zvamakaronga pari zvino?
Next week, chikongofera mazuva mashanu manana, then ndiri kuUK kuBirmingham. Musi wa19 then ndiri kuBirmingham. Musi wa26 then ndiri kuSouthern on Sea. Saka ndiri kuvakoka kuti kana vari nzvimbo idzodzo avangavauyi tifare pamwe chete naMighty T kubatiti kondovega nguva yatinowana kai kumbouyiwo mhiri tichitamba tese tichiona hama dzinodikanwa nekufara tiri pamwe chete.
Saka zvii zvamuri kuvavimbisa kuti muchange muri kuita ipapa?
Tanoita zvakawanda. It's a gospel concert, as you know, kuti ndiri muimbi zvakare. Saka ndichange ndichisanganisa zvose, kuimba nekutsekesa vanhu nekurelieva vanhu vane masitiresi ikoko. Tichasiya taedza kuti taona kuti stress nemaBP zvambodzika. Tinosiya tazvidzikisa ikoko nokuti ndobasa redu.
Zvakakosha sei kuti tione vanoita zvemitambo semi vachiwanikwa vachiita mitambo yamu?
Zvakakosha nekuti unoona dzimwe nguva mavela vanhu vane maproblems dzimwe nguva hauzi urwere unoda dokta unongoda kuseka. Zvatinoita zvezvi tichida kurelieva vanhu including isusu vacho tichitori nemutoro vati ukagara wakangosungikana uchingofunga kuti saka zvichafamba sei nyange zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika yedu. Hazvirioti ngatigarei tikangokwindimara ngatione nguva yekufara yekumbobvisa mastress nekudzikisa maBP.
Amaititi takaona nezuro kwanga kuine all white party imomo mararomo kwataiona vana Jimimbi nevamwewo vachitamba vachinakidzwa. Maamuriko here kushampopo uko?
Kushampopo ndandisiko ndandisiko ndaitovawo nefunction samwe ndatomuka ndichivakumbira maleftovers vainino mangwana ndine pati yatiti aifanira kuita 10 musiwa 17 vatinenyaya kuti ndaakufamba ndatichiregai ndinoziya ndamuitira.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.